chivakwa chinonzi Moto Republic chichakatomira izvozvi toona kukutumidzirai mapicture acho mochiona chiripo vanhu vari kutoita basa ravo ipapo asi chiripo ndechekuti chivakwa ichi hachisi pamutemo chivakwa chakaiswa zvisiri pamutemo saka kanzuri iri kuti ngachiputswe kutori nedemolition order asi nenyaya yekuti tanga tauya nhasi tazogara pasi nepamoto Republic tikaonesana vakati aiwa mukaita zvekuputsa imimi munoti kungadzira material yedu saka tapana nasvondo rekuti vange vachidzikisa zvinhu zvavo masimbi avo zvivakwa zvavo zviri pano kana vasina kuzozvidzikisawo musvondo iri rinouya iri kusvika musi wechina tinozovabatsira kaedu sekanzuro kuzvidzikisa asi donzo redu harisi rekuti tivabatsire donzo redu nderekuti vadzikise zvinhu zvavo vega vachengetedze midziyo yavo
chii chakaita kuti chivakwa ichi chisvike pakumira sezvachaita nhasi kanzuro isiri kutora matanho
matanho anga achitorwa vachiuya vachiudzwa zvekuita musavaka ndinofunga kuti pakangoitikawo tumakakatanwa nharo dzakangoitikawo ipapo dzakangokakikawo asi ndinodaira kuti iko zvino izvi nekuzoona kuti kanzuro haisi kuda zvinhu zvisiri pamutemo vaakuona zvavanga vachita hazisi pamutemo saka tinotarisirwa kuti mutemo uchateedzerwa
chii chiri kuita kuti kanzuro iti hazvisi pamutemo muri kutarisa bylaw here kana kuti chii
tiri kutarisa land use yenzvimbo iyoyi land use yachona haisi yezvavari kugadzira pano haisi yerecreation haisi yeentertainment saka kuti pari kuitwei panoitwa sei handizvo zviratidza sai zvino izvi chinhu chaiswa zvisiri pamutemo munomarare mune rule of law
tinonzwawo kuti kanzuro yakaputsa nzvimbo dzekutengesera dzemisika kunonzi kwakamunhu kumabvukuta farao
takaenda kunochenesa panonzi pakamunhu kuti pachene zvitoro zviri pakamunhu zvinyatsoonekwa kunzi icho chitoro vanhu vapinde muzvitoro zvakanaka marara ese anga ari pakamunhu tichimabvisa vanga vakavaka zvisiri pamutemo pakamunhu tichivabvisa kuitira kuti tinge tiine guta rinotarisika guto rakanaka rekuti kana imi mukabvawo kwamuri ikoko munouyawo muchidada nenzvimbo inonzi kamunhu kumabhuku hamunyariwo kuenda nehama dzenyu kana kutora shamwari dzenyu kuenda kunodziratidza inonzi Zimbabwe inonzi Harare.